Solid Record.
Simple Solid.
Manzi na se ni kuti mwezi mwari ya ziko chimdara kaka badara kava manje vano kunza kunadala.
Simple Solid.
Beast.
Gogo vakasiya vatisha mwari dzako idzo uchenjere.
Vache kungavangova vachitsvaga chinomboita kuti ushamisire.
Vamwe vakamirira ziso rako parino vata kuti vakutangire.
Pane vachamhanya kwabata kunotenga jombo kuti vakutsikirire.
I want some mire usambova chaukire.
Tarisa rodo usadhumire wakudonha upatirire.
Samire usambova cheukire.
Tarisa rodo usadhumire kana wakudonha upatirire.
Zano ndega akapisa jira rangu ndinodzima nemasese. Ndosaka pamangwa mandiri MP muridzi wepese mudzimu unomiririra dzinza rese.
Vano